Mangwanani akana kavatereri chino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 16 mbudzi 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurudusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Scaller navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitivo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzuva ronezuro, asi hazvina kuzofamba siraro kuda kwekuti gweta ravekumirira vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November, ndo patichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike, takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunze sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze, angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November, robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vaStole navaSikala vapatsanudzwe panyaya iyi?
Vana kupatsanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete vachitongwa pamwe chete
tinoona kuti vasitole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pomutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pache zvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadii
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya hongova netariro yekuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi kwavagara vainawo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenya Shamuyarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamuyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD.
Sei madaro vashamuyarira?
Nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambo stabilize zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurudusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chayo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonasi yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD, zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoya irodwa nemabank rate charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuviro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but Mario yo variki ipiwa zvekare iri mumafezis. Tikawadzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nokuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete zvinoita kuti isave neudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii, kana mapiwa motambira. Asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haigona kupa uchita zvechinyebunyebu kuti nobvokupai ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya's Shamiarira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana, nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kubetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaumbwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Seumuenzaniso, madzimai ndo vanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndo vanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana-siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waitikira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kungoramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nomakliniki. Madzimai akazvitakura pavanonga vachida kunotsvaga maservices, pavanonga vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari ku kutya kutaura nyaya idzi vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri formal. Saka inyaya dzatiri kuona kuti dzirikuramba dzichingoenderera, hadzisi kugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebasa rezveutano, nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotingati macomplications. Vamwe vakuzozvarisa vega, vamwe vakuzvara vazvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga varefeiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndo maishu zvamwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichitatsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices section reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda maisho zvakasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muchipatara asiyana neaiitiwa kare. Iko zvino mari ndo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence-based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe, tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo, kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo, vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro, kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa, kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumaclinic nekuzvipatara. Panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa, pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe, zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo, nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndipo mukuru wemapata anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Haneno kuti chii vari kutaura nezvacho ndechii ichocho? Hurumende yese muZimbabwe mwene wayo ndi president. Saka wenyangori mkuru opposition, uri mkuru wa burial society, uri mkuru wa mashoko seri kudai zishi. Lendi ya ole ngozi shanta yesi unendo wakati kuwa na president. So awago ni kutiva soropoje kutiva mungiro wapuwa lendi na president. Wasinga soji kwa soropoje yo pachavu pa kupuwa lendi ya wakara ya waka kukura lari. Nyangu hili shahe yekuma reserva ure yekuma A2 farms. Yese lendi yese mnika munu nesu ndia president.
Saka wa mungiro wa pinda seya pa wa charamba iwo wari ve bato rinopikis. Wano zoa na seye munda.
Wa mungiro. Wangawe zao oko nsheni, asitokutanga mjiku tichuza kwa jemu Zimbabwe. Wano kodera kupuwa munda. Se kupuwa kumangweta munu wese, aziti azuna basa na kutu urukuba toripi, na kutu kuchikamu choku gowanyika. Chikamu chakanangana, mewa nawe Zimbabwe. Kisinga tarifiri politiki zao, kisinga tarifiri uruwara wawo, Singa tarifiri mzewe dawa kuti urele kana uti ipupi. Ayu, kinongo pa munda kana ushingi ipu. Nikuti urichi usha kwa chini babu. So apa apana nyeza apa. Gawa rigesa huku peda nguwa. Kumusura wachi kenda bondo rakaoma.
Ko vanotika minda inenge inongo piwa. Kune vanenge wakarelegera bature Zanu PF. Neva shoma vano pikisa. Wa nenge wachinzi wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika.
Ameno kutuwano zwa murumano ntuwewish na niwe. Aka puwa prazo nguwa ndaka puwa hoi. Silinda andri kuzani PF. PR kuyo mdisi. Astefe taka puwa. Na prazo no bata garataka inzana. Zahiri lichi. Uwa wacha angira ite evo chayo. Wanga waine munda kunyazura. Munda wangori mwa wangori mwa uwefu rangari ya peske. Taka wanga wa mzani ule na hile duwe. Wano wariku zewe nika atombo zaku di politiki zawo ngezi yi Afame munda mundo Kwa waru ungu Waripa munda Afana umbo wakuti wano sapota zamipi Atombo zaku tu wano kota sei So andiku wakuti ya kupane nye hapo Chakangwe tikachiti mchwe kuti Emitabzoki wa zedumu yistiri Hakato waivu Pane wamo wanga wariku opposition Waifu nga kuti idambi
Muno rewe ya pava charamba munga atana ngura
Waifu nga kuti munga anza haru Doku bawafunga hati zichapuenga, zichatoke la suri. Doku bawara amba minja. Iyo wata nisa wali papa. Wakaramba munga. Wakaramba matasaka waka kuwa na wagomi. Zingato kukana wangi. Wachita kupikisa nga wawepa mwepe kita ura nesosho. Wakatina andidi ya nito zinjo kuba. Doku wakata ura ewe. Awana kukakuti hiri nifare ki. Hiri nifare nika. Saka ipo zine zichakunye tamange. Deche kuti. Wanaona kutuzani ya tunga. Endi zani ndewe kutunga makoresi. Ya tara, right? Wana kutishabu diriza. Rafika chi muramba muru, kuno kundira minda ya wakanka wa ramba.
Sika wa muano ti ukazobuda msangano, shataka ona wa mwevaka enda mupoteru, mwanga wa kudakutori kwa minda. Azizo ite mtaorelezo zo wacha ramba.
Paka tungo ita mtaoro kana uka enda kupoteru, uchi foropoza, zinangwa, zichimurenga, zinangwa, zenika. Tumboti waenda kuhupoteli, waku kumbira masanchezi kumika yako. Iyo nika yacho waroda kuti iyo kwa ziswe, yu kupaye zirayo kutuwisa nisi. Sinta itile sushu.
Mutauriri uwe mtunga miri wenyika wa George Charamba, vange wari paru naremu Harare na Blessing Zulu wa Studio 7. Tombo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadhara mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Joe, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe, avo vanozivikanwa nerokuti G40, vaPatrick Joao, vaJonathan Moyo navaSevia Kasikuere, vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri we WCCC akaura mwedzi mitanhatu yapfuura More Blessing Ali inoti hurumende iri kuramba kuvaudza kuti mutumbi waMore Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka pomuri yeZimbabwe. Aiwa Munzora, ngataure chokwadi. Munzora, ngataure chokwadi. Nyasi kumubvunzisisai chokuti pamunhu ndipamusasa kundiri muzukuru zvine aiwa. Chokwadi chiripo ndechekuti anotsigira basa reSANDF Munzora. Ndo zvatiri kuona isu muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri pachena. Hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma aiwa. Ndo chokwadi chiripo mubvunzise mukomana mumuise pakanaka. Anotaura chokwadi. Ndo kwaanotsigira ikoko. Taki konga kuda kuparadza pati chete. Aiwise tinongoti pamberi navachamisa.
VaAchford guriro vari kutaura veZANUPF vanoreva nhema. Tererai vedu vechinzira uri kukakama kuri kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kuti vahwisise kuti zvinofamba sei havatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika. Vakafana vanhu vakaurawa neZANUPF vakawanda, vanhu varikutyidzirwa vakawanda. Saka vagurirwa ngavarege zvavambotaura vachikakama zvine vangavangoti havazivi chunhu. Panguva yava mugabhe zvetokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shoma shoma. Izvo chingwa tachiona ma800 bhondi iyo yangu zara yangu yemarara. Vagurirwa ngavarege kudaro. Ngavaite semwana wemuZimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kuroga, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa. Ngavaregedaro.
Kupiwa bheu kwavasitole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsimwe zvinoratidza kuti ZANUPF iroda kuvhara mahwani ayo kuCommonwealth kuti idzosewo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamunzora vakanyepa paipaya vakatorewa kuti vasangana navasitole navasakala mujeri. Asi pazvakazoongororwa sokuonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaiva kubvunzwa vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende. Sei vamunzuru vachishandisa manyepo? Zvino zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANUPF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri. Sezvo mwana uyu apo, mwana uyu apo ngavachingotora kama DNA vaone kuti baba vakasungwa nemwana ndewavo here zveshuwa kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani makaita wani vashamarari vangu kuAmerica DC. Ini ndinoitwawo Kleva Mushanga madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe Chipinge musabhuku ramambo Tisana. Ndaikumbirawo kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika waane makore maviri anoitwa Vhivha Mushanga madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kuSoweto muSouth Africa muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kutsoya nzoo. Saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirewo kana veizivawo kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620. Topamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuamerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.